bato reMDC mumasvingo raudza Studio 7 kuti vamupanduki vakakuvara zvakaipisisa zvekuti vaenda kunoongororwa nanachiremba. Pari zvino vamupanduki vanzi vakwanisi kutaura nevatori venhau sezvo vasiri kunzwa zvakanaka zvichitevera kurohwa kwavakaita kwemazuva maviri. Munyori wezvesarudzo muMDC Alliance kumasvingo vastrago Nyahunda vati ichokwadi kuti vamupanduki vakazowanikwa nezvero vakakuvara zvakaipisisa.
Ripoti yatiinayo vakawanikwa vakadhambiwa kumashava isu pamwe chete ivo guta ravo vamatini murere ndiro rinorova rakazotakura pana rakatora nhengo dzemusangano takumhanya kuenda kundoona kuti zvakafamba sei. Tichicherechedza pamwe chete nokutaura navo tinonzwa ivo vachiti vanhu vakavatora, vanhu vakaenda navo vakafamba navo vakavatsveta musoro pasi makumba ari mudenga vachivanetsa pamwe chete nokuvarolesa nekuvatocha nezvese zvingava zvakangoitwa zvingava zvakashata. Vachinzi iwewe unoda Nelson Chamisa unomudire unokupei, MDC unoida inokupei, why iwe uri kutakura vanhu veMDC Alliance pamwe chete nekuita maprograms nokubatsira vakwegura muvikita West imomo zvinokubatsire izvozvo, siyana nenhau iyoyo kana uchida kurarama.
Mudzimai wavamupanduki amai Shela Zvada Mupanduki vatiwo murume wavanga asingakwanisi kutaura uye vange vari mubishire kumurapisa kunana chiremba. Gweta ravamupanduki vamatini murere vati vakaenda navo kunomhangana nyaya yavo yekupambwa nezviro kukamba yemapurisa yepabhikita police station uye vanovimba kuti nyaya iyi ichaferefetwa zvakanaka.
Nokuti pavakanga vatorwa musi wefriday musi wa7 january 2022 paimba pavo kuma3 AM nemunhu nevanhu vavasingazivi, mukadzi wacho wakanga andisa ripoti nyika papolice base. Saka patakasvikapo ipanyika papolice base vakati inoitwa kubhikita, takaenda kubhikita kubandiko Ronzi Peace tikandoona assistant inspector Ndlovu. Vakamuitora interview, vaitwa interview vakazomupa mapepa ekuti andoonekwa nanachiremba yatoti request for medication. Saka ikoko ndokwaainda kuti ambondotsvaka vanachiremba. Handisati ndamubata hangu iko zvino kuti ndinzwe kuti vapedzerana here nanachiremba wanzi chii. Saka ndomamirira zvakaitako.
Hatina kwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriro wemapurisa mbenhu remasvingo inspector kuda kwache Dehwa vange vasiya nhare yavo muhofisi iyo yanga ichidairwa nevadiki pabasa pavo avo vata havakwanisi kutaura nevatori venhau. MDC Alliance inoti zvaaifungira zvekuti ndezvematongero enyika buda pachena sezvo vamupanduki vakavaudza kuti vairwa vachinzi unotsigirire MDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Asi sachigaro webato reZANU-PF masvingo vaRobson Mavhenyengwa varamba kupomerwa mhosva iyi vachiti bato ravo hariti zvemhirisonga sezvo richikoshesa mutemo wenyika.
Isu vanhu veZANU-PF hatigoni kuita zvinhu zvakadaro. Tiri vanhu vanotya mutemo, tiri vanhu vanochengeta mutemo. Saka ndiko watwa ndichinzi ndapinda panyaya idzodzo somusangano hatidaro isusu. Vanogona vatori vari vanhu vangokonanawo pane zvavakonana kuti kuti ZANU-PF hatina vanhu vatambotuma zvezamudiro.
Anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTAD vaziva naye muzorodze vati kukwira kwemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kutyora kodzero dzevanhu.
Sangano rinorwira kodzero dzavanhu, tinoona kutanga kwemhirizhonga, tiri kuona mhirizhonga ichiwedzera uye tiri kuona zvinhu zvakadai zvichiitika takuenda kunyaya dzesarudzo. Izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzinotevera dzinenge dzisina kunyatsokujeka zvakanaka, nokuti vanhu vachange vachikarudzigwa, vanhu vachange vachiidzirwa, vanhu vachange kuchange kuchigadzigwa mabhesi nematunhu anenge ari kumaruwa akanyanya. Kuona kukarudzirwa kuri kuitwa vanhu uku kuzoguma kwakonzera kuti vanhu vasazoda kuparticipata mune zvematongerwo enyika. Saka isusu sesangano tiri kufamba tichidzidzisa vanhu kodzero dzavo dziri mubumbiro romutemo, kuti hapana munhu unokwanisa kufanirwa kumbunyikidza kodzero dzoumwe. Tiri kutambisa mabhora tichikurudzira runyararo uye tiri kuitisa nhimbe community working parties vechidiki kuti vave vanoremekedza runyararo.
Kupamba kwavamupanduki kunoitika pasina mwedzi mitatu yapfuura zvichitevera kufa kweimwe nhengo yeMDC Alliance vanyashazambe Mawere kwekwagutu, avo vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.